girls imember yenango chinorwadza nechekuti izo kana imember yedu ichinge yashungurudzwa chese tashungurudzwa mukatarisa nyika dzedu dzemuAfrica zhinji dziri kushungurudza nekunetsa vanhu vakafanana nevanhu vekugirls kwatiri ishungurudzo inofanirwa kumira tsamba yakanyorwa nevamwe vedu vamataura ava inotsigirwa nesu nenyaya yekuti izvo umwe noumwe ane sarudzo yekusarudza marights aanofarira nezvinhu zvaanofarira kana hurumende yedu iri inopa mutemo wokuti izvo vamwe havafanirwi kuinjiwa marights avo kana kusarudzo dzavo zvinhu zvofanirwa kuongororwa zvigadziriswa
asi mungaona here paine matanho angatorwa nevatungamiri vaviri ava nekunyorerwa kwavaitwa tsamba
ndinoona zviri zvinhu zvichatiomei zvokuti mungazvitarisawozve constitution iri kunyorwa iyi iri kutaurawozve zvakare zvisingatsigirani neboka iri uyezve handioni vari vanhu vari vaviri ava munoziva vamugabe vane history yekutaura nenyaya vasina kutsigira gaus saka ndinoona zvakaoma kuti vave vanoti izvo kwava nemutemo wokumeka shuwa kuti gaus yakuendera mberi itsamba zvai yanyorwa bandiona zviri zvichata makakatanwa akati kurei
bumbiro remutemo iro idzva riri kunyorwa iri mungatarisira here kuti kana razenge rapedza kunyorwa vangaisawo kodzero dzesangano irori
tarisiro yemunhu wese mupenyu ari muzimbabwe ndokuti izvo bumbiro remutemo rinofanirwa kuwanikwa riine zvarakanyora zvinofadza nezvinoprotekta munhu wega wega kana zvikashayikwa zvakadaro aiwa bumbiro remutemo renge risina kumirira munhu wese saka inyaya hombe iri kutaurika muzimbabwe iyoyi yamasimudza nhasi